manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 30 2020. Makateerera ku Studio 7. Nefenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachoto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakwira kusvika pazana nemakumi matanhatu, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Imwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nezvematongerwo enyika yoyambira kuti mutambo wenjuga wava kuremera MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa zvichitevera mutongo wanezuro wakaturwa navatawanda Chitapi. Sangano revarimi rotambira mitengo mitsva yechibage, asi richiti harisi kufara nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu zuva nezuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazana nemakumi matanhatu, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa manheru apfuura kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi matanhatu nevatanhatu, kana kuti 2766, uye vakaongororwa kusvika nezuro vava zviuru makumi mana nezvitanhatu nemazana matanhatu ane gumi nevatatu, kana kuti 46613. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vava makumi masere nevapfumbamwe, uye vashaya vachiri vana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu ezviuru, kana kuti vadarika 5,950,000, kuchitiwo vafa vadarika pazviuru zana mazana matatu nemakumi matanhatu ane vashanu, kana kuti izvo 365,000. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reHuman Rights kuChamhembe kweAfrica, vaDeva Mavhinga, vanoti mutongo wakapiwa nezuro navatawanda Chitapi unopa mukana bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kugara pasi nevatsigiro varo porongwa matano ekutora. VaMavhinga vanoti zvakakosha kuti bato ravachamisa ritore nzira isingarambe ichiridzosera kumatare, vachiti pamutemo zviri kuitika kumatare ndizvo zvinonzi njuga yadya mugwandi.
Mutongo wavachitapi pamusoro pemakakatanwa ari musangano weMDC unoreva kuti njuga dzava kurema. Unoreva iwo kuti vahwende nevamwe vavakanzi havakwanise kumira pamberi pematare edzimhosva, nekuti MDC Alliance harisi bato nechimiro charo rega zvekuti ringamire pamberi pematare edzimhosva. Izvi zvoreva kuti dare raiona kuti muzvare kupe nevamwe vavo vakadzora kubva kuparamende vahwende vakaonekwa sekuti vane mvumo kana kodzero yekudaro.
VaMavhinga, takanzwa mutauriri weMDC yavachamisa nezuro muzvare Fadzai Mahere vachiti ivo havanei nemutongo uyu, asi kuti simba rehove riri mumvura, ndichitaura mashoko avakaburitsa. Nokudaro vachadzokera kuvanhu, munoona sei mashoko akadai achibva kumunhu ari mutauriri webato zvakare ari gweta?
Mashoko amuzvare Fadzai Mahere zviro kwazvo kuti sebato vanofanira kuenda kuvatsigiri kana kuti kunhengo dzavo kunonzwa kuti zvazvadai chii chingaitwe. Zviro kwazvo izvo zvinofanira kuti zviitwe, nekuti kana vasinge vapa makata pavari apa zvinoda kupana mazano kukanya urangana saka nyaya kupana mazano nyaya kutsvagita tsvakudzo mukati menhengo dzavo yakakosha asiwo zvakare zvinoreva kuti ngapavhenekwe kuti kana matare edzimhosva asiriwo achange achitaura zvinonzwika kumapato ezvematongerwo enyika kureva kuti gwara rekupota vachienda kumatare edzimhosva igwara rine tsarukano here kana kuti kwete uyoyu mubvunzo unofanira kuti upindurwe nemusangano nenzira yakajeka nekuti hazvinaki kuti vanhu vaite bope rekuti handei kumatare edzimhosva tinoyananiswa kana kugadziriswa nyaya dzedu asi edzezvo pochizonzi aiwa hatifungi kuti matare edzimhosva akamira pachokwadi samutongi gava maenzanise kana pachinge paine kugunumuna azvionekwe kuti saka zvichazoveiko vanhu vanofanira kuti vaende kupi ndeipi nzira inobudisa chokwadi chinogamisirwa nemunhu wese kana isiri matare edzimhosva
iwo mutongo uyu wakapiwa naJustice Chitapi nezuro unorevei kuna vachamisa mbune
changa chiripo ndechekuti pane vashoma ndinoona sekuti vanosanganisa vahwende vanga vachida kuti vataure nyaya yekuti vamiririri muparamendi yezimbabwe vemdc alliance havafaniri kudzoswa kana kubuditswa kana kumiswa basa neutungamiri hwamuzvare kupe kana vamunzora kana vakomichi izvi zvakarambwa navachitapi kati havana mukana wekuti vateerere vahwende nekuti vanoona kuti vahwende havana basa ravakamiririra ndozvakataurwa saka zvoreva kuti panyaya yechimiro chemusangano wemdc alliance vava kuda kuti pachiva nechikamu chakajeka chinotaridza kuti bato iri kuti risvike pakuti rigamuchirwe rizivikanwe kuti rakamira rakadai vachamisa vachatorana danho ripi vachaenda here kucongress katarwa nesupreme court kana kuti vachati aiwa izvi tava kusiyana nazvo tava kutanga patsva kuti zvichida kwatova nerimwe bato risiri mdc alliance zvese izvi zvingatongozivikanwa kana pachinge paitwa tsvakurudzo iyoyo nhengo dzemusangano wavo dzapa pfungwa dzadzo kuti zvoitwa sei asi chiripo ndechekuti zvinofanira kuti zviitwe nechimbi chimbi nekuti iko zvino tsoro dzekumatare edzimhosva yangove tamba tamba chitembo musi wendakabata
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano rehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga vachitaura vari parunhare vari kubritain sangano rezimbabwe farmers union rinoti riri kutambira nemufaro mitengo yakaiswa yechibage yakatarwa nehurumende svondo rino dare remakurukota rakawedzera mutengo wechibage nezvikamu makumi matatu kubva muzana uchisvika pazviuru gumi nezvitanhatu nemakumi maviri nemadhora masere patani kana kuti 16,028 zimbabwe dollars patani imwe chete asi mukuru wezimbabwe farmers union vapaul zakaria vanoti kunyange hazvo vari kufara nemutongo mutsva uyu varimi vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu mazuva ose
munguva yakaita seyatiri munyika yedu yezimbabwe tichitarisana nenyaya dzezveupfumi takatarisa kumari financial issues tingati tiri munguva yakatomei asi tichitarisa nyaya yaitika yekuti hurumende iri kuramba ichidzoka ichitarisa kuti mari iri kupiwa vanhu patani rega rega rechibage kana kuti tani rega rega remasmall grains irambe iine vhadhu iine ukoshi hwayo vachidzoka vachiwedzera zvichienderana neku kusumuka kuri kuita maretsi tingati chingava chinhu chakanaka tovari kuongorora izvozvo uyewo zvekare kuti kupa maback pay chinhu chakanaka zvikuru tichitarisa value yemari iyoyo tiri kuona kuti iri kuenda iri pamusoro peatingati mapurice ekunze ari kutenderera ari paaverage ye300 less than $300 apa US dollars apa tikadzoka tichitarisa zvikare value chaona kuti ndo iri kutariswa nehurumende yeZimbabwe toti vanhu vasashaiwa value yavo uye chakanyanyisisa kunaka ndechekuti vakanga vatengesa mumwedzi unowapfuura vari kuwana mapack pay avo kureva kuti tirikutsvaka ningi value yakanaka asi chikuru chingada kuti chiitike zvikuru kuru kuitira kuti varimi vagone kuronga maplani anoenda mberi ndechekuti dai tatagona kudzikamisa musika wezvemari kuitira kuti mari ive nevalue inozikanwa isaramba ichiti nhasi yakwira mutengo yezvinhu zvose wakwira ipapo ndo panoda kugadziriswa yatinoti currency stabilization
muri kumbotaura here nereserve bank vazakaria pamusoro penyaya yecurrency yamuri kunyunyuta nayo iyi
hongu pane hurukuro dzakawanda dzinoitika tine nzvimbo dzatinosangana uye pane zvatinonyorerana tichitaura nekutsutsumwa tichiti dai apa pagadziriswa apa dai pagadziriswa pane mukana wakadaro zvikuru kuru uye reserve bank yedu yenyika ino vanotumirawo nhume dzavo dzichiuya dzichinzwa zviri kunetsa varimi saka tine saiko zvino kune dambudziko rakafanana nekutengeswa kwefodya kwokuti 50% yemari inouya ichiiswa ari maus dollar muakaunti yomunhu then 50% yochinjwa nereti iripo yegovernment ye24-25 iyoyo tatsutsumwa zvikuru nayo tikatora kitsitso kuti kana vhiki rimwe chete rikapfuurira mberi tichidaro kureva kuti murema ari kungoremera pasina saka tiri tichida kuti izvozvo zvirambe zvigadziriswa saka mukana uripo uye tiri kukurukurirana nebhanga guru renyika
iro go regore rino rakamira sei vaZakaria
zvatinowanzoita panyaya yego tinotarisira isusu kuti kunge kuine aya tinoti malivestock crops and livestock assessment mareports iwayo anotungamirirwa kana kuti basa rekutsvaka kuti tawana go rakakura zvakadi anotungamirirwa neministry yelands and agriculture saka isusu tinenge tiri more maofficers edu anobatawo achishanda pamwe chete nehurumende kuti tizive izvozvo asi pari zvino hatisati tava nefiga hakuna tava nefiga rekuti tamira takadii uwandu hwezvakarimwa ungasvika pamatani mangani
mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vachitaura vari parunhare vari muHarare mutambi akambotambira zvikwata zvemasvingo United, Amazulu, Dynamos nezvimwe Lloyd Sasha anoti vatambi venhabvu havafanirwe kukanganwa kukosha kwedzidzo senzira yekugadzirira upenyu hwavo hweramangwana kana zvenhabvu zvichinge zvapera Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Sasa uyo ave mudzidzisi pane chimwe chikoro muHarare anoti vatambi venhabvu vanofarira kuziva kuti upenyu hwavo hausi munhabvu chete sezvo nhabvu ichitambwa kwenguva pfupi vachizove neumwe upenyu varegedza mutambo uyu. Sasa anoti dzidzo yechikoro yakakosha kumutambi wenhabvu kuitira kuti azove nechekuita mangwana zvenhabvu zvapera sezvaari kuita iye.
Chikoro chinhu chakakosha zvikuru mukurarama kwemunhu wese. Kungavewe uchitamba nhabvu, uchitamba mune zvese, mose umu munoda chikoro. Mushure mekuona izvi ndakaona zvakakodzera kuenderera mberi nacho. Nhabvu munhu unotamba nenguva pfupi uye kazhinji kana waregedza vanhu vanokanganwa nezvako. Kozi unogona kukuvara, unogona kurwara, vanhu vanobva vakanganwa nezvako vanongokuda kana uchinge uchitamba. Panguva iyi unenge wava nemhuri inoda kudya, kupfeka uye kuendawo kuchikoro. Hapana munhu angakuitira zvose izvi, saka unofanirwa kuva unozviitira wega.
Vatambi vakawanda vakaregedza nhabvu vari kutambura uyezve vakagara mudzimba vasina chekuita nemhaka yekushaya dzidzo yepamusoro. Sasa anoti kunyange munhandare chaimo munodawo kachikoro kuitira kuti mutambi anzwisise zvinodiwa pamwe nekubudirira.
Mukutambawo nhabvu kana mitambo yakasiyana siyana munhu anofanirwa kuva aine dzidzo kuteerera zvinenge zvitaurwa nemakoches uye kukurumidza kufunga kuti apo waunenge wakamagara naye unofanirwa kukurumidza kumufungira kuti ari kuita zvipi. Vatambi vanotarisirwa kuti vave vamwe kuti vabudirire kuti vanofanirwa kuva mumwe muchishanda pamwe chete. Saka izvi zvese zvinoda dzidzo yekuziva kuti mukashanda mese pamwe chete munobudirira.
Asi hlahla uyo akambotambira zvekare Shabani Mine neShooting Stars anoti nhabvu yakamupa upenyu hwainakidza kusanganisira kukwira ndege izvo aingorota nezvazvo chete achiri mudiki.
Chakanyanya kundifadza mukutamba bhora kufamba nendege pasina mari yauri kubvisa. Kubva pandakarega nhabvu handina musi umwe wandakazombofamba nendege nokuti handikwanisi kubhadhara tiketi ndega nekuoma kwakaita nyika. Ndoda kutendawo Dynamos setimu yakatanga kundikwidza ndege ndichiri mwana mudiki. Ndakafara zvikuru kubva muno muHarare kuenda kuBulawayo nokudzoka. Tine vatambi vakaita sana Pasuwa, Natawaya Murewa nana Peter Fano.
Klasa, anoti vamwe vatambi vemazuva ano vari kutadziswa kuenderera mberi nenhabvu pamwe nekuita mari nemhaka yekutora zvinodhaka nezvimwewo zvakadaro.
Vatambi vazhinji havana shungu mazuva ano. Vazhinji vari kuwanza zvinodhaka izvo zvinoita kuti matambiro avo adzikire chose, izvo zvinovatadzisa kuzotamba kunze kwenyika kunobhadhara zvakanaka.
Hlasa akaregedza zvenhabvu muna 2010 mushure mekupinda munhandare kwemakore gumi nemanomwe achitambira zvekare zvikwata zvakaita seMasvingo United neBotswana Meat Commission. Asi anoti ave kuita basa rekusimudzira vechidiki achishanda nevamwe kutsvaga tarenda kumaruwa. Vamwe vatambi venhabvu vakaita zvidzidzo zvepayunivhesiti vanosanganisira Tauya Murewa uyo akambotambira Dynamo, Arnold Tsunga uyo akambotambira Tanganda, Nigel Lemming uyo akambotambira Arcadia United nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko tiri kutepfenyura tiri kumba. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muCanada anova iye Gwenyambira, anonyora zvakare mabhuku uyezve anoita zvinhu zvakawanda munyika iyi, anova iye chizvarwa cheZimbabwe. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvii zvavari kuita munyika iyi.
Zita rangu ndinoitwa Francesca Ndaiziwei Mandeya. Mabasa andinoita kuno kuCanada ndeaya. Ndinoshandira hurumende kubva muvhuro kusvika chishanu, ndori kutanga. Richipiri ndiri Gwenyambira, ndinoridza pandinenge ndakasununguka kuzvikoro, kumafestival ekuno nekumaworkshop ekudzivirira kuti vanhu vasazviuraye. Ndiri chipanga mazano watinoti solution focused coach. Ndinobatsira vakaremerwa kuti vature mutoro vawane tariro yekugona kuita zvavanoda kuita mukati meupenyu hwavo. Uye rechina ndiri munyori, ndinobatsira vanoda kunyora nyaya dzavo kuita mabhuku. Mbira ndakangodzifarira ndichikura, ndainzwa dzichiridzwa pamagrosa pedu. Vashakabvu vataiti sekuru Steven Chikanya nababa mukuru Shaya Chimwe vairidza chaizvo zvaisvika pamwoyo pangu. Asi paTV ndaionawo mbuya Stella Chiweshe vachiridza zvaindifadza nachioniso marairi. Ndaifara kuvanzwa. Muna 2007 ndakatenga mbira ndikaisa mumba. Mbira nhatu, nyunga nyunga njari nedzevadzimu. Ndaingodzifarira. Vana vangu vasikana vakadzifarira, vakanonga vakatanga kuridza. Mwana wangu Zanele akaenda nayo kuchikoro akanodzidziswa naticha Muzavasi. Ini ndakazotanga kuimba apo ndakabva kubasa. Ndichiudza mwana wangu kuti kwakanga kwakamira sei. Saka kubasa uku ndaidzidzisa vechidiki nezveutungamiri. Saka mukadzi wechidiki mumwe wataishanda naye akakumbira kubvuminzwa kuti arambe achienderera mberi nechikoro chataiita asanga akazvitakura. Saka sevanhu vaimirira kodzero dzekuti vakadzi nevarume vakaenzana kuti timurambidze, takati haa, tinenge taakutadza gwara ratiri kuti tiri kuteedzera. Saka takabvuma, asi zvaireva kuti kana achinge azoda kubatsirwa isu tinofanira kumubatsira. Sezvinei akabva atotanga kurwadziwa pazuva rechipiri tiri pachikoro ichi. Isu takaenda naye kuchipatara kuruwa ndokunzi nemukoti iwe ikoko Nyamukuta, chiichi kupenga heroko, achinongedzera mukadzi watanga taisa pamubhedha. Nekuti mwana aive akutouya, ndakashamisika naNyamukuta vakatodzokurura mashoko avo kuti chiichi kupenga heroko. Ndakatsamwa ndikati munhukadzi anotaura zvakadai, iwe uri munhukadzi unoziva kuti chii? Akanditarisa akakwidza mananda. Ndikaona kuti hasha hadzisi kubatsira. Ndikatanga kuchema chema kuti ndibatsireiwo. Ndapota ndibatsireiwo. Kana musingagone ndiratidzei kuti ndoita sei. Nyamukuta uya akati, futi hamuna mvura muchipatara muno, endai kupare nyatwa. Asi mwana anga akutouya. Ndobva tachizoramba takangomutarisa. Ndobva ati ndipei $5 yemagloves ndokumupainini. Ndokundisupfura negogora achiti ndibude panze. Apamusoro wemwana wave kutobuda. Ndakanochema panze paya ndakufunga ini zvandakamboitikowo ndichizvara Zanele. Ndakashungurudzika, ndakapotsa ndafa. Mwana akapotsa afa. Saka apa ndaanda kutya kuti Nyamukuta uyu achauraya mai nemwana ava. Ndozoita sei? Ndakachema ndikadzokera ndichimhanya. Zvekuti ndadzingwa zvakashaya basa, ndikadzokera ndikanopinda zvakare. Ndikaona, Nyamukuta akabata mwana ari kutoyera. Ndakafara ndikatenda Mwari ipapo. Saka ndichidzokera kumba, mwana wangu paakandibvunza kuti mai kubasa kwaankurisi, ndakatanga kutaura nyaya. Saka pandaitaura nyaya kumwana wangu ndopaairidzambira akazvigarira hake pasofa. Ini ndakazongoona ndakutoimba mwana ari kuramba achiridzambira. Saka ndokutotanga kwandakaita kuimba nemwana. Ipapo ndasanda kuridza. Asi ndakatozosvika pakuzodzidzira kuridza. Nekuti zvese zvanga zviri mumwoyo ndanga takuzvitaura pambira. Saka ndakatanga kudzidziswa nevana, kunyanya Zanele. Ndikazoenda kuna ticha Muzavazi kuchinonyatsodzidza kuti asi mbira yakambonyatsomira sei. Ndovakandipa nhoroondo yembira kuti yakabva kupi zvichidaro. Ndikazoenda futi kuna Chioniso kunoti chii hona tiri kuridza nevana, unofungei nazvo chii? Akati manga muri ipi minyeredzi, isu ndokuzozvipa bhendi redu nevana kuti Inkanyezi, zvinoreva Nyeredzi nechindevere. Takaenda futi kuna Vamutukudzi vakadzidzisa vana tsika nemagariro nekukosha kwamai tisati tatanga kuita zvembira izvi. Vakazotidzidzisa zvakare kudi kuimba, kwete hako kuridza mbira. Saka ndo vanongati vadzidzisi vamwava. Bhuku ndakatonyora ndikatotsikisa mugore rakapera muna gumi guru. Bhuku nderekuti vana mai vazive kuti vane simba. Ende simba ratinaro sana mai isimba rerudo. Ende simba iri vana mai vagorishandisa kudzidzisa vana komana kuti vakaenzana nevasikana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamushirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvevhidhiyo yemukomana wepachinhoi Zulian Karendo, iyo yakaita mbiri mushure mekunge mukomana uyu anyunyuta pamusoro pembambaira dzaaiti akuwadzwa nembambaira nababa mudiki wake. Zvakaita kuti makambani akasiyana-siyana anga achimupa chikafu chinosanganisira chingwa nezvimwe zvekudya, vamwewo vachipawo mbatya, vamwewo vachiwimbisa kuzoendesa mukomana wekuchikoro mune ramangwana. Ini rwendo runo ndatiregai timbotsvaga chakanyanyoita kuti Zuliani anga achienda pamhepo ndiana akamutora video iyoyo uye chii chakachaitika ndio zvaita kuti tiwane baba mudiki vainyunyutirwa naZuliani vanove shamwari yababa waZuliani mukoma Lawrence Shaunopa Mulambo vanoye zvakare ndo vakatora video iyoyi kuti tinzwe kuti chii chakaitika kusvika vatore video iyoyi makadi mukoma Shaunopa
ndiripo hangu makadiwo Mr. Jonga
Mukoma Lawrence, tiri kuzwa kuti ndimi makatora video ya Zuliani Karendo yakaita mbiri mukomana achinyunyuta kuti manga mamukwadza nembambaira. Mwatiudza kuti chii chakatora nzvimbo kuzoti mutore video iyoyi musiwe.
Choke chokwadi Mr. Jonga, ndini ndakaitora wena video iyi. Zvinoitika pana Zuliani, Zuliani paanogara pamba pavo, pa main roads, saka panofamba mota dzakawanda murodi. Zuliani anofara nezvekutamba panze pegedhi. Aitonetsana baba vake pachimutidzokera mugedhi kana kuti inotamba pamba peshamwari yako paneka. Ndopaka akangotanga ipapo mukomana. Ende zveshuwa musana kuzvirova zvinoitwa zvekunzi zvoni mukomana anga amhanya kumbabva asvika bva anopiwa mambaira anonzwa nzara mukomana. Ndakatanga kutaura pekutanga ndokanga kazomudzokorodza ndakumurekodha ndichimubvunza kuti Zuliani watii. Mukomana abva ataura nyaya yake.
Saka tingati zvinhu zvamava musina kunge maronga here mukoma Lawrence?
Zvinhu zvanga zvisina kumborongeka wena. Zvokuti nyangwe vhidhiyo iyi paikaita vhaira ukatatovhunduka takutoudzwa nevanhu takutoonawo mafoni evanhu kuti neminyaya yeZuliani yeiya Zuliani ataurii. Zvoda tinhu zvakatotivhundudza bose anga asina kuzvitarisira. Cause like since patikatora video we never expected anything. Yangu video takangonge tingonakinzwa tiri papo takamira. But takatozoona nenyaya yevhidhiyo iyi zvayatova nyaya hombe. Zvokuti takashamiswa zvikuru. Zvinhu zvokuti zvakatishamisa bose anga asina kuzvitarisira. But takatozoona kuti vhidhiyo yakatozoita mbiri yakaenda viral.
Ndabvunza mubvunzo iwoyo mukoma kuti zvinhu zvamava musina kuronga here nekuti kune vamwe madande mutando vari kuti makatoita kunge kadrama muchiudza mwana zvokutaura.
Vanhu ngavasadaro, hakuna zvinhu zvakadaro mukoma. Kana zvinhu zvokuti vanhu they never expected anything out of that video. Kuti kana kuti pane chokuti vanhu vakatora video kuchizowana something. Zvinhu zvakangoitika coincidence.
Chii chamakadzidzawo kubva pavhidhiyo iyoyi yamakatora zvenyu muchitandara?
Nangu kwandiri like video iri rakandidzidzisa zvinhu zvakawanda. Rakadzidza zvinhu zvakawanda mukoma paipai kuti pride is just nothing. Because chaizvo chaizvo dai nanga ndirininini baba Zuliani vanga varivo vakabata foni vachitora mwana wangu. Paakataura zvaakataura zvenhu ndaiti usatumire mwana wangu, usatumire mwana wangu. Ndaiita pride kuti aiwa usadaro usatumire mwana wangu unonimakisa nevanhu. But I mean pamwe kuti zvinhu zvanga zvarongwa naMwari. Zvokuti baba vake pakatorwa video racho pakaitwa ngepe pasina chaitii. Ende panguva yatikatora video pana mwana akatoimwe gurupu randakaitumira rekubasa kwedu. Mumwe munhu anotomuziva basi chana arondirisa foni yako mumwe zvamuruti hazviri izvo ipapo. But isusu like hatina changa chakaipa chataiona paini plus baba vake havana kana makatoona vakatomubvunzawo. Iwo baba vake vakatomubvunza kuti Zuliani uri kuti ndikukwadza nechii akataura.
Mushure mekunge marekodha video iyi mukoma Lawrence, imi makazoiisa pai kuti izoenge yakuwanikwa nevanhu vese?
Patika irekodha ndakaiisa pastatus yefoni yangu negrupu, I think it was one group rekubasa kwangu randakaiisa vhidhiyo. Zvokuti takatozovhunduka takutoudzwa after mazuva kuti muri kutsvagwa vhidhiyo yaZuliani yechingwa, ari kutsvagwa nevanhu vechingwa watotota takatovhundukawo.
Saka imi munonzwawo sei nembiri yaita Zuliani kuburikidza nevhidhiyo yamakatora iyi?
Ndinonzwa kufara zvisingaite Mr. Jonga nezvakaitika mukati meupenyu hwaZuliani. Ende zvinhu zvekuti zvakaitika but zvanga zvisiri muurongwa hwedu, zvanga zvisiri zvinhu zvekuti tanga takatarisira anything from it. Taurowa zvinoitwa zvinonzi kana pachiitika mablessings une vanhu vaunoswera nawo, so I'm truly happy because like the blessing irimo muraund redu. Ndinonzwa kufara zvisingaite.
Aiwa, ndinotenda zvikuru mukoma Lawrence Sheunesu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinotendawo zvikuru, ndinotendawo zvikuru kune mhuri yeZimbabwe iri kubatsira mukomana. Ndinotenda zvikuru.
Manga makateerera kuna mukoma Lawrence Sheunopa Mulambo vari parunare kuSouth Africa muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakani mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 kuNkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu ulahle isicelo salo sokumisa ibandla le-MDCT ukuthi lixotshise amalunga leli bandla edale lephalamende, lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukunqoba kukhetho luka-2023.
Thanda ukubonga uPresident Chamisa ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngihumutshele ngesiNdebele bezwe kuhle, ngoba izolo sisathabile sisithi sizaqhubeka ikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Kitapi wasepheka imbola.
Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazichaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha ingcele ngokungekho emthethweni bengena elizweni, kumbe ababaleka endaweni lapho abagcinwe khona ezama-quarantine centers. Sizaxoxa lomunye ohlezi kundawo lezi zokulondoloza abantu besahlola igcikwane le-coronavirus.
Akuna mbeda asinala kuflu lokungodonkana nje uphiwe ngodonkana okubili. Akuze ukuthi nje ubambe ithumbi yesini futhi okuyi-3 slices ngesinye isikhathi ngilephira imhlulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazichaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha ingcele ngokungekho emthethweni bengena elizweni, kumbe ababaleka endaweni lapho abagcinwe khona besahlolwa ukuthi bengabe belegcikwane le-coronavirus kumbe hayi ezama-quarantine centers. Lokhu ngeminye yemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Njalo inombolo lezi ngu-024-270-3631. Ugatsha lukahulumende olwezempilakahle luthi inani labantu asebelegcikwane leli elizweni selikhuphukile laya kukhulu elilamachumi ayisithupha i-160, kulandela abalichumi lanye abatholakale belalo izolo, iningi kungabavela kwamanye amazwe. Uhulumende uthi bakhona njalo abavela kwamanye amazwe abalinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Ikolitshi le-John Hopkins University lithi emhlabeni jikelele sebefika phose izigidi eziyisithupha abaleli gcikwane, i-5,968,693. Lona leli gcikwane selibulale abedlula amakhulu azinkulungwane ezintathu lamachumi ayisithupha emhlabeni jikelele, i-365,796. Ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu owe-High Court ulahle isicelo salo sokumisa ibandla le-MDCT ukuthi lixotshe amalunga leli bandla edale lephalamende, lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukunqoba kukhetho luka-2023. Isinqumo esethulwe izolo sithi ibandla le-MDC Alliance alingeke lathi lizimele lodwa phandle kwe-MDCT ngoba lingalasisekelo sombuso. Ngalokho umthethwandaba uthe okwenziwa libandla le-MDC T ukuxotsha amalunga leli bandla kusemthethweni. Ibandla le-MDC Alliance yilo elethulela umthethwandaba lolu daba lisithi luthoniswe ngesiphangiphangi, kodwa umthethwandaba uthe akukho okukhomba ukuba lolu daba lumelelwe lwamukelwe luthoniswe ngesiphangiphangi. Sixoxa losanda ukukhethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uDr. Felix Makalela Mafa ngalolu daba.
Okokuqala ngithanda ukubonga upresident yamisa ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngihumuchele ngesindebele bezwe kuhle ngoba izolo sithathabile sithithi sizaqhubeka ikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Chitapi wasepheka imboza engasoze idliwe nje legundwane ngenxa yokuthi uthi yena kasoze elandele omunye ujaji, kanti thina siyakwazi ukuthi amajaji alandela okuthiwa yi-president. Khonoko kutshengisa ukuthi into le ivotwa ngabomu. Ngizama ukutshela abakamthwakazi bonke abalaleleyo ukuthi hhayi bangalasithemba ngokufelwa. Le yinto enziwa ngabomu njengoba besazi ukuthi u-E. Douglas Smith ngo-1979 waforma internal settlement yaba yi-Rhodesia, yaba yiZimbabwe Rhodesia, yaphela within 6 months. Bayavoxa ngoba abantu laba thina sithi akusoze kube njalo ngoba sahamba saya ngo-2018 sakhontesta sazuza upresident yamisa over 2 million votes. Saba lama-MP sibhalise MDC Alliance, sahamba ecourt sayachallenja upresident wezano u-ED Mnangagwa siyi-MDC Alliance, sayarejista ku-Political Finance Act siyi-MDC Alliance, sayeparliament siyi-MDC Alliance. Yikho sesimangala namhla ukuthi umntwana wakomoyo sethiwa umntwana sethiwa ngakosibanda. Angizake ngubone okunjalo lokhu engazalwayo. Njalo i-MDC ithi yinqwala okwenziwe ngomunye ujaji.
Isinqumo lesi singabe sisitsho ukuthi singabona ibandla le-MDC Alliance libhidlika na, ngoba singabona abanye amalunga edalele ephalamende esiya ku-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, njalo sokunika ibandla lezanu PF amandla.
Konke lokhu kumvalo kupolitics. Abanye abantu bangabe sebefuna ukukapula, kodwa abantu ababavotelayo balamandla ukuthi bangahamba emthethwandaba baye kuthi lo isamvotela. Lingaze lidabuke uMzorewa wathatha abantu wahambisa abantu abadala eMozambique, uthe senza amanyala ama-recruits lama-freedom fighters bamala. Bonabo abangathatha sebesiya kukhuphe lo Monzora ngokukapula, hhayi abantu bazababona bona ngoba kusasa kunamuhla. Thina sikhanyela le ukuthi abantu babe lokudla, babe lamanzi, babe lezikolo, babe lezile mali, babe lenotho yabo. Kodwa lo ofuna ukukapula wedwa, hhayi kuzaphela njengamazolo. Ubukhosi kufanele amazolo mntanesisi.
Lowo ngu-Dr. Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, sixoxelaye ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sikhuluma loMnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
I-decision le ephuma e-court ichiye abantu abaningi bedidekile, be-confused, bengazwisisi ukuthi kuhamba njani. Owakathesi mbona ngani ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa selifike ezingeni lokuthi-ke lihlale phansi licabangisise ukuthi njengoba i-High Court isithe lona kalizange limiswe ngokusemthethweni ngendlela eyilo, ayiyokuthi aliconstitutwanga kuhle, I think sokumele bebuyele behlala phansi belandele into ngendlela maybe engani iqondile ngokwemthethweni, not nje ngokokuthakazelelwa ngabantu. Kwenza iconstitution entsha iphume lidiklewe i-MDC Alliance ibe libandla elitsha elizimele lodwa elingelani le-MDCT engabe yathiwa ngubaba uTsvangirai kumbe ekhokhelwa nguThokozani Khuphe. Yiko indlela yokuthi ibandla leli liphumelele liye phambili, ngokube lokho lilwisana le-decision leli, lilwisana loKhuphe ngayo le ndaba. Amboni kusiyafika ukuthi kuyalinceda ngani sisama-elections lawo elokhu esondela.
Sibonile njalo inkokheli esanda ukukhethwa ku-standing committee yebandla leli ngaphambilini kwesinqumo somthethwandaba. Ubone ngani laso singengezelela ekudaleni ingxabangxoza kuleli bandla?
UMahere ujoyine iparty ngoJune ngomnyaka ophelileyo, kakabi lo mnyaka esephathini. ndanga ubona kwabantu abaningi hayi akakayizwisisi lokuthi MDC yini iminjani uyangaphi kusuka nga ngesikhathi esinje kunokuxokozela kungaka thinki kube liphutha elikhulu kakhulu njalo lokuthi sithathe ubabumafa abe umsekeli wakhe futhi mbona ngelinye iphutha ukuthi nga ubabumafa nguye ofaka ukuthi abe ngusekretari wokuyaqoqa ibandla emaphandleni kunokuthatha umfana omutho ngangohappy Motsitsiba ukuthi kuthiwe ayeqoqa ibandla emaphandleni nxa kade sokunzima uThidzibe bengasebenza ngcono lo Mahere ingxenye bebengaphosa bezame kodwa hhayi laye kamahere hhayi kabayicabangisiwe kuhle bakhona abantu abasizinti kwi-MDC abangaba izikhulumeli zephathi
lona ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ubona lisiba labantu abaningi yini abazabuya kulo njalo lokhu kutshoni kubandla leZANU-PF
abalolwazi nde beqinisile bathi ipolitiki ngumdlalo wamanamba bakhona abazaphuma ku-MDC kaNelson Chamisa bejoyine uKhuphe njengoba sesibabona la ma-MP ikakhulu kwi-leadership khona ngale banangi futhi abanye abazaphuma ngoba bebona uKhuphe ephethe amandla e-court order ezamncedisa ukulwisa uChamisa especially abazafuna abaseParliament ingxenye abazafuna ukuprotector indawo zabo eParliament khona lokho kuza cause confusion enkulu kakhulu ku-MDC kaChamisa ende kungaya kwi-affect sisiya kuma-election ka-2023 ngoba iparty zahamba idabukile kukanti kufuneka ukuthi iparty le ibambane so kule ndawo eziningi lapho iZANU-PF ifike iwine khona kodwa uthi uyabala amavoti eZANU ubone emalutshwane kula ma-MDC wonke ayabe ehlukene kuyaqinisa iqembu leZANU-PF njalo abantu phandle nxa bebona kulokuxokozela okungaka le-confusion yonke leyo bahle bathi i-MDC ngumdlalo so sebezicabanga ukuthi hayi ngcono sizihlalele leZANU yangikhona yena leyo kuthi ngakulesikhathi i-MDC ihlale phansi ngokuphangisa behlanganisa amakhanda ndawone kuphuma inxa kuvuma into eyodwa ngoba wonke umuntu uyafunakala kupolitics bathi igame yamanamba abakabakuqondisa indaba yabo sibona ukuthi kuphuma into eyodwa
lo mnumzana bekezela madoma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseGwanda isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umkhokheli we-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni utshele iStudio 7 izolo ukuthi ngempela bazakhupha wonke amalunga edale lePhalamende athintwa isinqumo somthethwandaba njalo angafuni ukulandela izixwayiso zebandla labo. Kwezemaphandleni, izakhamizi zenumber 2 eBethel eGwanda South zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukudabuka kwetanka abalisebenzisayo osokudale ukuthi zivuthane ngobuningi bazo lapho zikhelela okuzifaka engozini yokuhlaselwa ligcikwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi ezixhumane lazo lapho ezikhelela khona amanzi zithi ukuvuza kwetanka lokhu kudala ukuthi zihlale isikhathi eside zilindele amanzi ngoba bengasaphumi kakhulu kude abanye sebesikha edamu ngenxa yalolu dubo. Inhlanganiso ye-Africa isebenzisa uncedo lwe-USAID yafaka impompo ezidonsa amanzi ngamandla elanga esola nakenye kodwa udubo oselikhona ikuvuza kwetanki yamanzi osekudala ukuthi amanzi aphume kancane. Unkosikazi Duduzile Ndlovu umgcini isihlalo wekomiti ekhangelelesi sigojo uthi sekudingakala ukuthi kutshintshwe itanka lamanzi leli eselidabukile.
Manje into esesihlana layo kathesi ukuthi ujojo wethu sedabukile ukho lapho sesidinga ukuthi singasiyathola ukuthi sithole omunye ujojo sesihambisa iripoti leyo kucouncil. Into ucouncil wasiphendula wayo wathi njengoba libona umumo usesenzi akukabile ukuthi ama-ofisi avulile kuyesihlupha ngoba amanzi asisatholi ngemfanelo kathesi kunje u-4 ufanele ukuthi sidlale lapha amasoli akusa amanzi kungavelilanga lithi amanzi kasapompeki.
Amazwi akhagcizelelwe ngunkosikazi Happy Spanda othi udubo lwamanzi beselunganeni esigabeni sabo kodwa ukudabuka kwetanka lamanzi lokhu sekubalethele ubunzima.
So kathesi bathe kusifakela ujojo udubo lwabangani lubanganene ngoba sinabantu besikhelela ngapha abanye bekhelela ngalo inkomo lazo zinathi ungani usifaka engozini ngoba bayasondelelana but ngokuthi amanzi akhona abebanjwe ephithizelwa bewakha fast khonapho kugcina besondelela.
Udubo lwamanzi emakhaya aseGwanda South lubhahile endaweni eziningi njalo lukhangelelwe ukuthi lusabalale kunyanga ezimbili ezilandelayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Kusenja labazali abalabantwana abafunda ezikolo zemakhaya bathi uhulumende kumele aqala lungisise ezikolo zemaphandleni zingakavulwa ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Unkosikazi Thando Mawube Matanangombe uthi kuningi okusilelayo kulezi zikolo okudinga ukuthi kukhangelwe phambilini ngokuvulwa kwazo.
Angiboni ukuthi kungeneliseka ukugcinakala kwabantwana ikakhulu ezikolweni zemfundo ephansi, ngoba abantwana bancane ukuthi benelise ukulandela izixwayiso zakhona kungaba nzima. Njalo amanzi, indawo zokufundela, into ezihluphayo kakhulu ezingeneliyo. Kungakuya ngami ngawo uhulumende uyathatha isikhathi sakhe ahlele izinto zakhe, kungabi lokujahathize, ngoba okuqakathekileyo yimpilo. Abantwana bethu sibathanda bephila.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Juliet Kiwane, umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Human Development Association of Zimbabwe Waters, othi kuza kuba nzima lakubabalisi ukuthi bafundise.
Kambe bona ababalisi bangakwanisa yini ukufundisa begqoka amamaski langa lonke? Njalo lawo mamaski, yebo, kambe sizabathungela amaqhiye sibabophele abantwana? Kambe amaqhiye azaphenduka kangaki? Kuvele kuzima lokho, izikolo kazime. Yona leyani program uhulumende ayeyizama eradio emakhaya athumela ama-learning aids, angimboni umzalo lesibindi sokuhambisa umntana akhe esikolo.
Ekhuluma esesikolo seMthabezi Zolo, umphathi ntambo ubona ngezemfundo uMnumzana Ken Mathema uthi uhulumende kakabeki ilanga lokuvulwa kwezikolo esithi lokho kuza kuya ngemizamo azayithatha ekulwisaneni legciwane le-coronavirus. Uphinde wathi izikolo zonke kuzamele zibe lamanzi aphuma empompini phambilini ngokuvula kwazo. Inani lalabo bahlasele igciwane le-coronavirus liya liqonga mihla ngemihla, njalo iningi labazali lithi lisabela ukuthi nxa izikolo zingavulwa kuyabe kuyikufaka abantu ababo engozini. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphoma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa egciwane le-coronavirus, kumbe ngesilungu i-quarantine.
Ya, ungasitshela ukuthi ubungapi komhlaba lapho uze ufike uvalelwe lapho sukhona khona?
Hayi, mina ngibuye ngivela eZambia. Sengifika eGoda lakeruthi ngiya-straight ku-quarantine for 14 days. So ngalisuka eGoda ngalisuka Zambia sile eGoda amapholisa esiletha lapha ekumakusiya eSchool.
Kodwa wena uvele uhlala ngapi?
Mina ngivele ngihlala khona eZimbabwe.
Ye, edolobheni liphi?
EVictoria Falls.
Okay. So manje lapho livalelwe ngapi kwakhona?
Emonsi High School.
Libane ngokunganani?
Ngafika ku-150 siyaphezulu khona.
Manje lilala ngapi? Lilala emaklasini?
Ye, silala emaklasini.
Kule mbheda?
Akula mbheda, silala kufloru, kungodonkana nje, uphiwe ngodonkana okubili.
Umqando ke akugodoli kakhulu?
Ah, njengathi phansi kukazambezi kuyakushiwa mama.
Manje bonke abavela eZambia, njengoba abanye sisazi ukuthi bayahamba beyothengisa inkwa lokunye okuhluphayo eZimbabwe, bayavalelwa?
Wonke umuntu ungatholakala nje useboda nje wenza ungavelanga elizini eliphandle nje. Bakhona abangena kusifanale kanti yabeseboda nje zama ukuthi beza ngaphathisa uzimpuphu nje awungela mpuphu ezweni.
Manje ukudla ke liphi ukudla okunjani?
Ukudla ukuthi nje ubambe ithungu esini futhi okuyi-3 slices nje. Ngesinye isikhathi ngilethe irayisi khonokho nje litiye nje thintisele nje uchago nje.
Manje esikolo lesi asila phela okokugezela khona njengoba singaso boarding school, ligeza ngani?
Kukhona nje zakhiwo ngamabhakede nje kuhlale kushiyeni.
Amanzi akhona abekhudunyeziwe?
Akuda 3 empompini nje okufake elangeni nje, uvuke ekuseni ufake emasikeni ufake elangeni ubeke
Izihlobo labangane bayavunyelwa yini ukuthi baliphathele ukudla? Bakhona sebelethwe ku-quarantine ngenxa yokulethela abanye ukudla. Manje lize livalelwe khonapho lahlolwa yini, layenzwa ama-test?
So five amasanitizer angikhona kawekho, ubona ukudla kwangikhona, ngize kumarumi ngithindana ngawa, so that mazinqawa naphaa ku-quarantine lali ngithini, zeni i-quarantine khona kuyawuvulela yithi. That's like wafulukelela sort of like a breeding zone, because ukusenza thina sesiyithethe khona la. So futhi I cannot advise someone in such situation ukuthi
manje likhona khonapho akula osoke wagula kumbe ogulayo sikhulumane?
So far akula.
Usuke wakhuluma labanye ngabavela ngaphi nxa ukuxoxa labo bahlala ngaphi kweZimbabwe?
Uwe abavela eZambia, abavela eNamibia, abavela eBotswana, some bavela eHarare, abanye eKhosi, abanye eWapi, abanye eBulawayo.
Manje lihlala njani? Omama bahlala endaweni yabo bodwa yini kumbe libuthelelwe endawonye?
Hayi, siyashiya amaklasi nje baya-different, like bafaka ngama-blocks, like ukuthi class by class and like i-pavement e-center, so bafaka bahlala-pavement nahlala-pavement, but still indawo leyihambiphela sekusofasekulenye ibhulokho ukuthi two blocks ilandelana kuyabafazine.
Sike sezwa abanye beplumtree kuthiwa baphiwa amabhokisi amathathu kumbe amane awamajazi abakhwenyana asuka yaphela. Kuyayenzakala yini khona la?
Hayi, lapha sofa angikezwa.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sizaba sikuthinta size ukuthi kuhamba njani. Ungavalelisa uZulu?
Hayi, ngiyabonga lonke wazolane kuyakibelelangelihle njalo ngilifisela okuhle, but lokhu ukuthi abasemazweni ngicabanga ukubuya ekhaya, hhayi lingakabuyi liqale lime, akulunganga ngapha kuni izinduku zodwa ziqale lime sibili lingabuyi. Ngizame ngazinye izindlela, nxa kucatheka liyane licathile khona ngabo lingaphenduki ngapha kuzi.
Hhayi, siyabonga.
Hayi, kuhle kabi.
Lo-ke bekungomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa igcikwane le-coronavirus kumbe i-quarantine ngesilungu, ongafunanga ukuqanjwa igama. Besixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane namuhla sixoxa nomqondisi wenhlanganiso yeSouthwest Region Gender Network, uNkosikazi Chelesile Nyathi. Sicubungula ukuthi inhlanganiso yakhe incedisa njani umphakathi.
Okhulumayo lapha noChelesile Nyathi, bambiza abathi Chele. Izinto esizenzayo njengale inhlanganiso, okunye kwakhona kugoqela i-information dissemination kuwonke nje ama-developmental areas.
I-region izigaba elisebenza kuzo yiziphi, njalo khathesi kuyini eliphatheke ngakho?
Sisebenza ku-5 out of 10 provinces of Zimbabwe, namely Bulawayo Metropolitan, iseMashabelelands South, iseMidlands, iseMashingo. Le nhlelo ezitshiyeneyo esizenzayo, kulolu nhlelo esizenzayo okuthiwa yi-Spotlight Initiative, esikhangela khona izinto ze-GBV, gender-based violence, khangela ama-harmful cultural practices, sibuye futhi sisebenze sikukhangela izinto ze-local governance, ze-service delivery kumathebele and le
manje khathesi siyabona ukuthi kule gcikwane leli le-coronavirus lisebenza njani njalo kuliyake likhangele yini okuhluphayo okay. Ngalesi sikhathi okungafana la ukuhlukuluzwa ezindlini kumbe ukuthi abantu baphatheke njani ngalesi sehlakalo
igcikwane leli le-corona kunenge esikwenzayo okwakhathesi ngoba sinanzelele ukuthi igciwane leli liya-affect-a obaba nabomama differently. Sikhangelile sabona ukuthi siyahambisa ulwazi kuma-communities, sisebenzisa ama-structures esilawo kuma-communities. Njengoba ngithe siyi-network, sisebenza silama-community-based organization zethu. So siya-disseminate information. Njengoba siyananzelela ukuthi futhi i-information ilokhu okwenzakala ngeku-COVID-19 pandemic okunye okuphuma ku-social media kusene kungaso information eqondileyo. So siyabona ukuthi omama futhi ngalesi sikhathi bayahlukumezeka le gender-based violence isisibaningi. Even futhi nabomthetho ngoba kuye kwaba le-issue eyenzakaleyo e-Culture Park eyakosisaba ngo-2. Njengenhlanganiso leyo sikwini-forum futhi okuthiwa i-Materian Forum sasibhala i-statement ku-Zimbabwe Human Rights Commission ngendaba yokuhlukuluzwa kwalabo mama ababili abahlala e-Culture Park abachaywa kabuhlungu namapholisa abavalelwa bengelaqala yethi bedinga izinto ababesiyathenga nje. So sabona ukuthi yizinto ezingabaphathi kuhle. So ku-COVID-19 sinanzelele ukuthi omama baphatheke kanzima ikakhulu ku-lockdown ngoba abantu abangomama abaningi baku-informal trading kabasela ndlela yokuzisiza. Siyasebenzisana lezinye iy'nhlanganiso njengoba siyi-network ukubona ukuthi abantu bayathola ulwazi oluqondileyo nokuthi baphathwa kuhle ama-rights abo ayakhangelwa amalungelo abo. Abantu ama-messages amaningi ngomama. So-ke igciwane leli lakho ukuthi balibahlukumeze kakhulu futhi siyananzelela ukuthi ama-expectations amaningi okuthi women and girls bayibo aba-responsible for doing ama-domestic chores nursing ama-sick care family members kubafaka ku-higher risk of contracting the deadly coronavirus as compared to their male counterparts.
Bakhona liyake libancede ngalokho elikwenzayo njalo libona njani ukuthi elikwenzayo kuyaphathisa umphakathi.
Esikwenzayo kuyaphathisa umphakathi. Siyake sireize i-awareness yokuthi khona ama-safety agents should adhere to the constitution bengahlukululi ama-vulnerable groups unnecessarily. Njengoba ngikhulume nge-gender-based violence siyareshare kuma-safety net kuma-counseling institutions abanye sisebenza labo baku-counseling. Yeah, kule hotline bakhona yebo esesifana nesifo during the COVID-19 pandemic. Olunyedo olubambekayo ngolokudistributa i-PPE kulabo abangelayo kuma-community esisebenza sikuwo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Chelesile Nyathi, umqondisi wenhlanganiso ye-Southwest Region Gender Network. Sixoxela ebobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazane. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazitshaya nxa befuna ukubazisa ngalabo ababaleka endaweni lapho abagcine khona ezama-quarantine centers. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.